Zinera yakaforma a subcommittee on macoalition talks. As you know, Zinera is an alliance for electoral reform, Zimbabwe national reform agenda. Saka yakaforma a subcommittee inocheiwa na Brigadier Mutambara, Comrade Dragon, patiri pakashata, na President Dzikiti Vedare. Vari kuita oversee ma talks ekuti ma political parties aya abatane. But kune ma discussions wo ari kuitika. Akangoti one day, mamwe ana na Maimujuru, mamwe ana na Vatsvangirai. Kuona kwedu isusu zvakakosha kuti mapolitical parties ari muzinera ese dai abatana. Saka tiri kutarisira kuti Vatsvangirai, vaMaimujuru, vaDumiso Dhabengwa, vaWalsh Menyube, vaLovemore Maduku, vaSimba Makoni, vaDzikiti, vaMbira, nesu vePDP, nevamwe vanosanganisira naJacob Ngaribvume. Naivo vezimfest NPP dai zvangoti tibatane, because mukatarisa history inini, you will see kuti paise pakaitwa democratic change muAfrica, change inouya isina kuu, yakatouya maopposition political parties abatana aita form a grand coalition. So ndokudzorerai kugore ra 2002 pakaitwa alliance as national rainbow coalition yakatungamirwa na President Mwai Kibaki, yakakwanisa kudefeata chigananda chiye chaitwa kuzee Daniel Arap Moi. Ndokudzorerai zvakare gore ra 1991 pakadefeatwa UNIP yekuZambia ya President Kenneth Kaunda. Maopposition ese akaungana mumusangano wainzi MMD, Movement for Multi-Party Democracy, waitungamirwa navaChiluba. MMD was actually a coalition of parties.
Asi tiri kunzwa kuti pane mapato manomwe chete anenge afambira mberi nendima. Pachine nguva here yekuti vamwe vacho vasipo pari zvino vakwanise kunge vachitaurirana nemi?
Nguva iripo mukoma, nguva iyoyo tofanira kuitsvaga. Ndodzoka futi zvakare kuelection yekenya ye2002. NAC yakaformwa in August of 2002. Election ichiitwa muna December of 2002.